Masikati akanaka vatereri, tinosangana zvekare masikati anhasi uri musi wechipiri zvita 19, 2017. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDCT inoti inofara kuti chichemo chayo chekuti mauto agare mumakamba avo chakatererwa mushure mokuziviswa nezuro nevakuru vemauto kuti vakange vava kuzobudisa mumigwagwa vachidzokera kumakamba kwavo.
Tinofara kuti chichemo chedu chakagara chichipira nguva nenguva kuti masoja ngaagare mumabharaki chazenge chatererwa.
Veruzhinji voshora mashoko echipangamazano chemutungamiri wenyika vaChris Mutsvangwa ekuti ZANU-PF ichashandisa mauto mukutsvaga rutsigiro gore rinouya. Vamwe vezvitoro voramba vachitengesa chingwa nemari iri pamusoro, kunyange hazvo hurumende yakati mutengo wechingwa udzoserwe pawakanga uri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoti rinofara zvikuru kuti chichemo charo chekuti mauto agare mukamba avo chakatererwa mushure mokuziviswa nezuro nevakuru vemauto kuti vakange vave kuzobuda mumigwagwa vachidzokera kumakamba kwavo. Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vaudza Rechoto weStudio 7 kuti vanowiriranawo namaonero evamwe ekuti vaive mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga ndivo vari kufambisa nyika pari zvino, kwete mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Ngatinzwei hurukuro yavo.
Tinofara kuti chichemo chedu chakagara chichipira nguva nenguva kuti masoja ngaagare mumabharaki chazenge chatererwa.
Zvakarongeka here kuti mukuru wemauto ange ari iye anozivisa kana kuti chinhu chinofanira kunge chichiitwa negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika?
Tisinganatsoziva zvedu kuti zvafamba sei, nokuti tinoziva kuti kuna minista kana kuti gurukota wedefense, koitazve gurukota rinoona nezvinhu zvakaita senational security, kwozoitazve gurukota rinoona nezvemutemo zvetingangoti izvo justice. Saka tichitiwo senyika inonge iri fanirwa kunge iri pacivilian rule, zvinenge zvakanaka kuti zvinhu zvakaita saizvozvi zvinge zvichitaurwa nemakurukota ari kumapazi akamiririra zvokuchengetedzwa kwerunyararo, kuchengetedzwa kwomutemo nezvimwe zvakadaro, zvakafanana nemapazi ehome affairs, mapazi ejustice nemapazi enational security.
Vagutu, kune vamwe vari kuti izvo vaChiwenga ndivo vari kutofambisa nyika pari zvino, kwete mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, uyezve tichiona kuti izvo vaChiwenga ndivo vaakuudza mauto kuti tidzokerai kumabharaki. Imi munowirirana here nemaonero ari kuitwa nevanhu?
Tinowirirana nazvo, ndofunga mazuva apera ava musi wechi womugovera chaiwo kufurikidza kusvika musi wesvondo, takatenge tine hukuru yandaiita nevamwe veZANU-PF Comrade Gadzira Chirumanzo, chikabudisa isu pachena kuti MDC totoona kuti simba charo chairoka riri kumauto. Chitoti vaChiwenga ndo vatinoti pamutemo de facto president, zvichireva kuti masimba chavo chavo ndo vanawo vamunangagwa, tichingoti vangova ingangonzi muchirungu de jure president kana kuti civilian face of a military unda. Saka mashoko akaita saivawo tinomatsinira tichiti sokuona kwedu zvangotaridza kuti simba chairo chairo rinani, zvichitaridza izvo kuti simba rinenge rinani rina vaChiwenga variwo mukuru weZimbabwe Defence Forces.
Avo vange vari mutauriri weMDCT vaObed Gutu vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7. Tichiri panyaya iyi vamwe vagari vemumasvingo vatambira nemufaro mashoko ekuti chirongwa chemauto cheOperation Restore Order chakasvika kwamvura yacheka makumbo nezero izvo zvavaikuita kuti vamire kuita mabasa anofanira kuitwa nemapurisa pasi pebumbiro remutemo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vataura nestudio 7 kunyanya vanotengesa mugwagwa vanoti vanotambira mashoko aya nemufaro nekuti vanoti mauto aya akange ava kushungurudza veruzhinji. Vanomingoma vanoti mauto akange ava kurova veruzhinji vachivaridzira pfuti munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Isi tinozvitambira zvakanaka izvi because zvakachitotivhiringidza nemafandirane tatiotaka kuti usati pamwe yava hondo here ka kuti varwisana nesu hatisasanichawisana zvavandirei.
Kupera kweoperation iyi iyo yakabvisa vainge vari mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro inouya apo mauto akange oshoropodzwa neveruzhinji munyika zvichitevera mhosva dzavakange vopomerwa dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu munzvimba dzakasiyana-siyana. Svondo rapera mauto anonzi akaridzira pfuti bhazi reMP raenda kwamutare rakazara vanhu vachipomera mutyairi waro mhosva yekuramba kumira paroad block. Vaiva mubhazi vakasara vakabatira hana mumaoko apo mutyairi akapotsa abuda mumugwagwa nekutya kurira kwakaita pfuti. Apowo mumwe muuto anonzi akaridzira zvidhakwa pfuti mubhawa remusha wepangolini kwamucheke. Mamwe mauto anonzi akashungurudza mumwe mutori wenhau vaenergy bara pastage codes pakupera kwesvondo vachimupomera mhosva yekuti ainge ashora hurumende yavaEmerson Mnangagwa.
Isusu kubuda kwava kutoita masoja mumugwagwa zvinhu zvingatotiponesa zvikuru because inini I'm one of the victims. Takasvika pamwe pataitandarira indi kambani yemamwewo majournalist andandi nawo. Saka takabva taita dambudziko rokuti taikomenda vamunangagwa vachitaura pavaitaura mapost avo vachipedza musangano weZANU-PF Congress yeZANU-PF. Saka pataita debate rakadaro masoja aivamo mukati akabva auya nokutanga kuchindiharasa, vamwe vachindibata hembe, vamwe vachindibata kola vachida kundirova. Zvikanzi journalist hwako unohwitira kureko. Takaita kuti mugare zvakanaka, imimi isi masoja munofanira kuti respect. Apa vafana vacho vaindirova, vaidaundirova vacho. Inini nisaizi yangu semujournalist hava munhu mukuru. Zvinhu zvaitondirwadza kuti vana vadiki vakadai vangava vachindiharasa vachidai here.
Vabara vanoti vakazoponeswa nevamwe vechikuru vakakumbira mauto kuti asavarova, asi vakazoendera mberi nekushungurudza vakuru vainge vavanunura ava. Vamwe vanoti kunyange vari kufarira kuti mauto akubva mumigwagwa vanoda kuti mapurisa abudewo sezvo achishungurudza vazhinji nenyaya dzehori. Amai Filipa Hunyenyiwa vanotengesa mumugwagwa vanoti dai mauto aenda pamwe chete nemapurisa nekuti vose vanhu vashungurudza.
Ngaabude vose nemapurisa vosiya mukanzuro webasa rairo kiri mataundi yai kwete kuti kwai masoja nemapurisa auya kuvanhu vaaindo mukanzuro yoga ndofanirwa kusarapo.
Mapurisa mauto nevekanzuru vanga vakabatana vachidzinga vanotengesa mumugwagwa, izvo zvakaita kuti vazhinji vasare vasina chekuraramisa mhuri dzavo. Vatinei Mapingure vesangano rebasvingo Human Rights Trust rinorwira kodzero dzevanhu vanoti mauto aifanira kunge akabuda muvanhu kare kare nekuti vaityora bumbiro remutemo.
Isu tinoona sekuti vagona chose kudzokera kumabharaka, asi kuti nguva yavadzokera vanga vakatononoka kare. Vaifanira kunge vakadzokera kudhara nokuti ravo chairo nderekuchengetedza murunyararo munyika yedu, kwete kumira pamaroad. Ngavarege mapurisa aite basa ravo nomazvo. Mapurisa adzokerawo tinomakurudzira kuti corruption vambosiya tichingoendawo takadero.
Asi veruzhinji vanoti havachina chimbo nemauto uye vanotyira kuti vanogona kungodzosa muvanhuzve kunyanya pachaitwa sarudzo dzegore rinouya. Mukuru wemauto General Philip Valerio Svanda nezuro vakaudza vatori venhau muHarare kuti vapeta chirongwa cheOperation Restore Legacy uye vava kusiya mapurisa achiita basa ravo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remauto panyaya iyi sezvo General Svanda vakaudza vatori venhau pavakapedza kutaura navo kuti hapana anotenderwa kubvunza mubvunzo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Mashoko anonzi akatarwa negurukota rinomirira dunhu remasvingo vaJosaya Hungwe pamwe chete nechipangamazano chemutungamiri wenyika vaChris Mutsvangwa ekuti bato reZANU-PF richashandisa mauto mukutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rinouya ari kushorwa zvikuru neveruzhinji. Mumwe arikushora mashoko aya ndi Sachigaro weZimbabwe Election Support Network ZESNI vaAndrew Makoni avo vanoti izvi hazvisi pamutemo vachitiwo pane mimwe mitemo yagara ichifanira kubviswa kana nyika ichida kuita sarudzo dzisina mutauro gore rinouya. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMakoni pamusoro penyaya iyi.
Zimbabwe Election Support Network atikurudzire kuti masoja kana kuti avo vanoshandira andikati security sector yedu vange vachive nechokuita nekurana maelections emuZimbabwe kana kusapota rimwe remapato munyika rinenge richikwikwidza musarudzo iyi. Kana zvadaro zvinokanganisa zvikuru mafambisirwo esarudzo, ibasa resarudzo iroro.
Pane nzira yokuzvimisa here izvi?
Hongu nzira iripo, nekuti bumbiro romutemo wedu ndorokutanga tarisa, uyezve electoral law yedu ndo yechipiri inofanira kunge yakaringana neconstitution yedu ichitaura pachena kuti maelections anofanira kungoitwa chete neZimbabwe Electoral Commission pasina vechuto vari kupindira mazviri.
Pane zvinhu zvizhinji zviri kuitika muZimbabwe, pane zvinhu zvizhinji zvinofanira kuitika muZimbabwe. Munoona here sekuti gore rinouya tichakwanisa kuita sarudzo yakanaka, yakakwana, isingape kutaura kwakawanda?
Kuti sarudzo yegore rinouya iitwe zvakanaka, tinofanira kunge tine voters roll itsva. Munongoziva kuti pane chirongwa chedivhera chiri kuitwa nguva ino, icho chinonzi chisingangoextendwa gore rinouya. Saka tinofanira kunge tine voters roll itsva, uyezve tinofanira kunge tagadzirisa mitemo inochokuita nemaelections neimwe mitemo inombunyukidza kodzero dzevanhu. Kana mitemo iyoyo yakwanisa kubva asi takasagadzirisa zvinhu izvozvo, hatikwanisi kuwana maelections akajeka gore rinouya.
Munofunga kuti zvingakwanisiwe kuitwa zvese izvi?
Kana pane chido chokugadzirisa mitemo iyoyo, nguva yacho ichiripo.
Pane zvamati manzwa here pamusoro paSachigaro?
Hatisati tanzwa kuti angatora matomu iwawo ndiani.
Avo vange vari Sachigaro weZESNI vaAndrew Makoni vari parunhare yemuHarare neStudio 7. Tsvakiridzo yakaitwa mumadhorobha mana anoti Harare, Bulawayo, Masvingo neMutare yabudisa kuti vagari vomumadhorobha havasi kugutsikana nemabasa anofanira kuva achibatwa nevanhu ekanzuru. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Tsvakiridzo iyi yakaitwa nemubatanidzwa wemasangano akasiyana-siyana pasi peZimbabwe Act Alliance. Vaitungamirira tsvakiridzo iyi Dr. Davidson Muchadenyika, vanoshanda nesangano reDanish Church Aid, vaudze Studio 7 kuti zvimwe zvezvakabuda mutsvakiridzo iyi zvinoratidza kuti zvikamu makumi manomwe nezvina kubva muzana zvevagari zvinonyunyuta nemabhajeti emakanzuro avo avo avanoti hakoshesi zvido zveveruzhinji. Tsvakiridzo iyi yakabudiswawo kuti vagari vazhinji havana chivimbo chokuti makanzuro anoshandisa mari dzinobviswa neveruzhinji nemasvo.
Zvabuda mutsvagurudzo yedu izvi tingati panyaya yekubhadharwa kwemari nekushandiswa kwemari mumakanzuro. More than 70% vataura izvo kuti mabhajeti ekanzuro haashowi mapriorities evagari mumaguta. Chechipiri taona kuti vanhu vanosvika 80%, about 77.6%, vati makanzuro haasi kufambisa mari dzavo mune zvakanaka.
Tsvagiridzo iyi yakabudisawo kuti vagari vazhinji vari kutsutsumwa zvikuru nemamiriro emigwagwa mumisha yavanogara. Tsvagiridzo iyi inoti zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevagari zvine chivimbo kuti hurumende ikadzorera kumakanzuro basa rekuteresa motikari kubva kuboka rezinara zvinogona kubatsira kuti migwagwa ichengetedzwe.
Panyaya yemarodzi oro yemigwagwa nekufamba kunoita vanhu yepublic transport taonawo zvakare kuti more than 70% vari kuti road maintenance mumaguta iri ine deplorable state. Uye government ikadzosera function ye vehicle licensing kumaguta akaita seCity of Harare, maroads edu anokwanisa kuimprove.
Zvimwe zvakabuda mutsvagiridzo iyi zvinoratidzawo kuti vagari vazhinji mumaguta vawirira nenyaya yekuiswa kwematoll gates mumaguta sezvaive zvichidiwa nevaimbova gurukota rekutongwa kwematunhu vasevhi yakasukuwere avo vanofungidzirwa kuti vakabuda munyika pakatorwa masimba nemauto.
Then takazobvunzawo vanhu panyaya yematoll gates kuti vanosapota here maurban e-tolls. Asi takaona mutsvagurudzo wedu kuti 75.5% vakati hatisapoti nyaya yemaetolls. Tichienda kumberi zvakare takabvunza vanhu panyaya dzesolid waste management tichida kuona kuti mabhini vane mabhini here mudzimba dzavo kana kuti haana. Asi tsvakurudzo yedu yakatiratidza kuti more than 60% vakati havana mabhini anoprovidwa nekanzuru padzimba dzavo.
Vanoshanda nerimwe ramasangano raiita tsvagiridzo iyi reHarare Residence Trust, Moshare Sharon Magojko, vaudza Studio 7 kuti magariro evagari vazhinji mumadhorobha ari kudzokera shure. Muzvare Magojko vatiwo tsvagiridzo yavo iri kubudisawo pachena kuti vagari vemumadhorobha vasi kufara nemabasa anofanirwa kuva achibatwa nemakanzuru.
Takanga tichitisimudza kuti tigoita research yezveservice delivery iyi ndeyekuti takanga taona kuti magariro ari kuita vagari nemaservisi avari kuwana ari kunyanya kudzokera kumashure. Saka takaona kuti chinhu chakanaka kuti kana tichida kuita lobbying advocacy yedu tinofanira kunge tine madetails akanyatsokukwana, tsvakiridzo akanyatsokukwana yekuti kana tazenge takuapproacha maservice providers tinenge tine information yakanyatsokukwana.
Mamwe emasangano ari pasi peZimbabwe Act Alliance anosanganisira Combined Harare Residence Trust, Danish Church Aid, Harare Residence Trust, Bulawayo Progressive Residence Association, Habakkuk Trust, Women's Institute for Leadership Development, Zimbabwe Women Resource Center Network neDiaconia. Masangano aya aparura gwaro rinoratidza pfungwa dzevanhu pamusoro pemabasa emakanzuru rinonzi State of Service Delivery Report, Cities at the Crossroads. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadikwa.
Bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai nezuro rakapa hama dzevanhu vakavhiringwa nemhirizhonga kana kusungirwa zvematongerwo enyika chikafu chekudya pazororo reKisimusi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano iri range rakarongwa nevechidiki vebato iri pamuzinda webato iri vachamisa vati bato ravo richaramba richirangarira vese vakarasikirwa nevadikani vavo uyevo vanotarisira kuti mhuri dzese idzi dzichawana rubatsiro kana bato ravo rava muhurumende. Vachamisa vati bato ravo rinoda kuti vanhu vagare murunyararo uye havasi kuzotsiva kupondwa kana kukuvadzwa kwakaitwa nhengo dzavo kana vachinge vave kutonga.
Database medu tine 66,000 people who survive maanozi mavictims marisoati maheroes vari padatabase of this journey to a new Zimbabwe. Vanenge vasina dzimba, vamwe vakaremara, vamwe havana mitezo, vamwe vakapisirwa kana kutorerwa mombe, zvese izvozvo tinazvo. Asi vakakanganisa vaya vanofanira kuti vachiuya vakumbira ruregerero. Nyika iyanade ichienda kupi? Kumberi. Ane muri kupanzisepa? Ndodonzvora tinaro.
Mumwe wevechidiki mubato iri avo vakabatsira nevamwe vavo kuunganidza mari yekuti chikafu chapihwa nhasi chitengwe vaobeistole vati kunyange hazvo chikafu change chisina kuwanda zvakanyanya chichabatsira panguva yekisimusi.
Takaona zvakafanira kuti nyangwe nepashoma patinapo tigone kudzora mufaro mukati memhuri dzakarasikirwa nevadikani vavo kuburikidza nehondo yeshanduka tinayo mukati menyika yeZimbabwe. Izvo chikuru chatakaona ndechekuti tikasazviita isu hakuna mwana kugona kuzviita.
Vasitole vatiwo pane mamwe masangano anoshanda akazvimirira pamwe nevakuru vakuru mubato iri vakabatsirawo kuunganidza zvinhu zvapiwa vanhu nhasi. Mhuri makumi mashanu kubva kumatunhu ese munyika dzapiwa chikafu pasi pechirongwa ichi icho chinodaidzwa kunzi Christmas Goodies. Baba veimwe nhengo yeMDC yechidiki iri muturongo, Yvonne Musaruhwa vaMalvin Musaruhwa vaudza Studio 7 kuti vafara chose nedanho ratorwa nevamwe vaYvonne muMDCT.
Zvinhu zvinofadza kunyariwa vanhu vakapinda mumadzudzo avakapinda, asi vano sangana ono vanhu vanenge vachivarangarira kouya kuti vana vari kutaridza kuti vane gwara vanoziva kwavari kuinda nezvavari kuita izvozvo.
Vati vanogara vachinoona mwanasikana wavo nguva nenguva uye vachatonomutambidza chikafu chapiwa nevamwe vake. Vana vavatondora indira ava vakapondwa muna 2008 vapindawo muchitiko chanhasi uye vafara chose nekupiwawo chikafu nezvimwe zvekuti vabatsirikane pakisimusi. Linet Ndira atenda chose nezviri kuitwa nevechidiki mubato rababa vake reMDCT.
Ndokunzwa kufara chaizvo nekuti tatitombotinokana chekuba ata pa Christmas nyekuti mamangu vanosenza kukanzura nanasa vasati vatambira mari dzavo vasati vadzwana sandikunzwa kufara kuti taonawo chekubato pa Christmas.
Chirongwa cheChristmas Goodies chakatangwa nevechidiki muMDC makore matanhatu apfuura uye chinangwa chacho kurangarira mhuri dzakasiyiwa nenhengo dzebato iri dzakafa kana dzakakandwa mutirongo pamusoro pezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vezvitoro vari kuramba vachitengesa chingwa nemari iri pamusoro, kunyange hazvo hurumende yakati mutengo wechingwa udzoserwe pawanga uri. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vane zvitoro muHarare havasati vadzikisa mutengo wechingwa vachiti havasati vaziva danho rakatorwa nehurumende iri rekuti mutengo udzoserwe pawanga uri. Mumwe ane chitoro chiri musha weAvondale muno muHarare, Valoid Dzikira, vanoti hazvina musoro kuti vatengese chingwa nemari yachaitengeswa nacho mutengo uyu usati wakwira, vachiti vakashandisa mari yakawanda kuhodha chingwa ichi.
Nyaya iripo ndeyekuti zvinhu chaizvo chaizvo zvasati zvakwanisa kuti zvadzika, plus kuhodha kwacho kwatakanga taita takahodha nemutongo wanga wakakwira. So pachingwa chacho paevery loaf tinotowana kaprofit kedu kadiki diki, saka kuti uzodzikisawo manje zvinhu zvakakwira panotinetsei, zvinototanga kuti zvidzike kumusoro. Zvikadzika nekunoku isu vanohodha nevanozotengesera vamwe zvinokwanisa kuita sei kudzikawo zvakanaka. Saka tini takangomiriro kumusoro ikoko kuti sezvo vakati vachastabilisa zvinhu kuti zvidzike zvakanaka, chinge takangomirira ikoko. Zvikadaro nevanotera vese zvinhu zvinoita sei zvinodzikawo zvakanaka. Saka ndo chichimo chatinazvo izvozvo.
Muzvare Benedict Zhuarara, avo vanoshanda mune chimwe chitoro chiri musha wemaBorein, vanoti muridzi wechitoro haasati avaudza zvekuita, vachitivo semushandi havana masimba ekuchinja mitengo kunyange hazvo vanzwa nezvedanho rakatorwa nehurumende nezuro.
Ini ndisungoroo mushandi panapa, saka kuti ndidzikise ndiri nazviti nekuti ndotongomirira kudzwa nemabhosi angu kuti dzikisei kana kuti kwidzai zvingatonzingise basa.
Gurukota rinoona nezvekutenga nekutengeserana vaMike Bima vanoti vakatora danho rekudzikisa mutengo wechingwa mushure memusangano wavakaita nemasangano ose nechekuita nenyaya dzese dzine chekuita nekubikwa kwechingwa.
Tinofara kuti tabvumirana kuti mitengo uyo wechingwa uchadzokera pane zvawanga uri kubva usati wakwidziridzwa musi wemugovera svondo rakapera.
Vabima vanotiwo danho ravatora iri harisi kugumira panyaya yechingwa chete.
Izvi zvataiita izvi tiri kuzviita takangonangana nenyaya yechingwa, asi kune mitengo yakakwira kwazvo munguva yapfuura iyi yatinoda kutiwo zviongororwe kuona kuti kana iri nyaya yenyama kana iri nyaya yehuku nezvimwe zvakadaro tinge tichiona zvekare varimo mumazviri tichinzwa kuti chii chiri kusakisa kuti zvinhu zvidaro tichizvigadzirisa. Tichaita zvemumwe misangano yakaita saizvozvo nevamwe vanogadzirawo zvinhu zvakasiyana siyana.
Kukwidzwa kwakaitwa mitengo yechingwa nemugovera kwakauya zuva rimwe chete mushure mekunge mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira vezvitoro kuti vasangokwidza mitengo yezvinhu pavadira, vachiti izvi zvinoita kuti upenyu huomere veruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya yemitengo yechingwa, vamwe vemaindastri, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevanhuwo zvavo vove nemaonero akasiyana zvichitevera kupindira kwehurumende panyaya yokukwidzwa kwemitengo yechingwa. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Babu Sisa Moyo ndo mkuru wekambani ya United Refineries yoyonogadzira zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira mafuta ekubikisa pamwe nesipo. Vamoyo avo vakambovewo mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vanoti chiri kukonzera kukwidzwa kwemitengo yezvinhu idambudziko rekushayikwa kwemari yekunze munyika. Vamoyo vanoti vemakambani havangaite madiro ajojina pakukwidza mitengo yezvinhu kwavanoita, asi kuti vari kuenderana nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi.
Hakuzi kuti mitengo iri kungokwidzwa ba nevanhu vanotengesa zvinhu kana kuti vanhu vanogadzirisa zvinhu. Kushaikwa kweforex ndicho chiri kukonzeresa kuti zvinhu zvirambe zvichikwira. Dai Reserve Bank yedu yawana mari kana kuti president wedu vatsva vatibatsire semabusiness kuti kuwanikwe forex kuti zvinhu zvinyatsowanda. Kana zvinhu zvawanda mitengo yezvinhu inodzika, ndo kushanda kweupfumi hwenyika. Kana zvinhu zviri zvishoma tinoona mitengo yezvinhu yakukwira.
Vamoyo vanoti vanonzwisisa kutambura kuri kuita vanhu, vakati vanoimba kuti dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze richagadziriswa nekukasika kuitira kuti veruzhinji vasarambe vachitambura nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu. Mumwe wechidiki ariwo murwiri wekodzero dzevanhu, Muzvare Tinaye Nhutsve, vanoti kunyange hazvo dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze richizivikanwa uye richinzwisisika, maonero avo ndeyekuti vemakambani nemabhizimisi muZimbabwe vagara vachitengesa zvinhu zvavo nemutengo wagara wakakwira. Vanoti zvakakodzera kuti hurumende ipindire panyaya yakadai, vachiti zvikasadaro veruzhinji vangatambure. VaReginald Shoko, vana vemukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland, vanotsinirawo kuti kushayikwa kwemari yekunze mumabhanga kuri kuita kuti vemakambani vazowana mari iyi pamisika mitema kana kuti black market, izvo zvinoita kuti vazokwidzawo mitengo yezvinhu zvavanogadzira. Vanoti hurumende inekodzero yekupindira panyaya yekukwidzwa kwemitengo, asi vachiti kupindira uku hakufanirwe kuve kwekungoti mitengo idzikiswe chete, asi kubatsirawo makambani kuti awane mari yekunze.
Hurumende rofoka kupindira kuoneka kuti zvinoenda nenzira yakakwana, kuwanawo kuti industry inoallocate foreign currency yakakwana.
Mumwe womugari, amai Susan Tsuro, vanotsinirawo nyaya yekuti vemakambani vagara vanotengesa zvinhu nemitengo yakakwira, uye pavanokwidza mitengo iyi vokwidzazve nemari iri pamusoro. Vanotsigirawo kupindira kwehurumende panyaya iyi.
Ndinoona sokuti iyi nyaya yikai yekungokwidza zvinhu ka haa vanenge vari kungonakirwa zvone kutongoti vaite profit, especially kuti zvino tiri pafestive season ka vanenge vachitonakirwa. Vachingokwidza vombotanga kutudza kuti hatakukwidza, kunongomuka vakangofunga kuti takukwidza. Zvakaita government kuti kutongozvifarira zvangu kutoti vakabva ngotorakidza kutoti ndovane simba zvekuti isusuwo sevanhu veZimbabwe tikwanise kudi kurarama, vakapindira.
Vatras Chikohora ndimuzvina bhizimisi uye vakambovewo mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce. Vachikohora vanoti zvakakosha kuti hurumende itungamira mukugadzirisa zveupfumi nekukasika kuitira kuti munyika musaite dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu kusingaperi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakashora kwavakati kukwidza mitengo zvisina mwero kunoitwa nevamwe vemabhizimisi, vakashorawo nyaya yekuti kune vamwe vane mitengo yakasiyana pachinhu chimwe chete zvichienderana nekuti vanhu vanenge vashandisa nzira ipi yekutenga zvinhu izvi. Ndakamirira Studio 7 Mabulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDCT inoti inofara kuti chichemo chayo chekuti mauto agare mumakamba avo chakatererwa mushure mokuziviswa nezuro nevakuru vemauto kuti vakange vava kuzobuda mumigwagwa vachidzokera kumakamba kwavo. Veruzhinji voshora mashoko echipangamazano chemutungamiri wenyika vaChris Mutsvangwa ekuti ZANUPF ichashandisa mauto mukutsvaga rutsigiro gore rinouya. Vamwe vezvitoro voramba vachitengesa chingwa nemari iri pamusoro. Kunyange hazvo hurumende yakati mitengo yechingwa udzoserwe pawakanga uri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvekare nenguva dza 7 pm manheru anhasi, apo tichakupai chimwe chirongwa. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu www.voashona.com.